Taita musangano nhasi weNational Joint Negotiating Council, isu weApex Council. Musangano uyu wauya musure mokunge bajeti rakabudiswa svondo rapfuura. Saka musangano uyu hauna kufamba netarisiro yedu nemhaka yekuti tanga tichitarisira kuti patichatanga kusangana nehurumende vanenge vave nezvavanokwanisa kutiudza kuti January achisvika tichawana mari. Asi ivo chavakwanisa kuita vakwanisa kutsinidzira zvakabuda mubhajeti ra2014 rakaitwa svondo rapfuura vachiti ivo aiwa bhajeti iri nehurumende vakabvuma kuti poverty datum line yatanga tichitaura nezvayo inova iyo 540 chive chinangwa chehurumende kuti mushandi wepazasi wehurumende anofanira kuwana mari iyoyo. Asi zvavazobudisa zvakare ndezvokuti bhajeti rakabudiswa iri mari yacho irimo ichaikonzera kuti kana mari iyi yakubhadharwa ibhadharwe nezvidimbu zvidimbu zvidimbu apo neapo neapapo kusvikira yazokwana mugore riri kuteera ra2014. Asi chavasina kukwanisa kuita ndechokuti vataure kuti inenge iri mari iyi ichiuya rini, kuti zvikamu zvacho inenge iri kota yegore here kana kuti hafu yegore. Izvi havana kukwanisa kupindura. Sezvo vati ivo vanoda nguva yokuti vadzokere vambonokurukura zvakare vachikalkuleta nemakalkuleta avo kuitira kuti tozosangana navo zvakare svondo rokutanga remuna January risati rapera. Isusu takakurudzira kuti nguva yatopera tanga tichifanirwa kuti tiende kukisimusi vanhu vakutoziva kuti zvinhu zvakamira sei.